Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera Gumiguru 12 2019. Makateerera kuStudio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 irimo Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi rimo Washington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isusu takamirira kuti Ministry of Health itipe mari kuti tidzokere kubasa. Taiona court order taiverenga taiwisisa. Takamirira kuti tipewe mari yacho kuti tidzokere kubasa. Ndizvo zvinhu zvakamirirwa izvozvo. Pakatipa mari tinokwana kuti tidzokere kubasa tinoenda.
Sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti nhengo dzaro hadzisi kudzokera kubasa nekuti hadzina mari dzekufambisa kunyange hazvo dare rakati dzidzokere kubasa.
Ende isusu semusangano tichagara pasi tione ini ndatofonerwa kuti pane vanhu ivavo listi yacho, saka tatione that list. Toda kuona kuti vanhu vari kuita izvozvo kana vari veMDC vari mumastructures emusangano kana kuti vari vashandi vekanzuru, ndino masitake course. We don't allow such kind of barbarism. We don't allow that. Iyi lendi yekanzuru tine matato dzidzi nayo nekanzuru, saka hakuna zvakadaro.
Nhengo sere dzesangano revagari vekumarondera remarondera Residents Association dzasungwa nhasi zvichitevera kupamba kwadzinonzi dzakaita nzvimbo dziri muhunyani Timberland kumarondera kwakare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti nhengo dzaro hadzisi kudzodzokera kubasa kudzamara hurumende yagadzirisa zvichemo zvavana chiremba. Sangano iri rinoti rinotambira mutongo wakaturwa nedare wekuti vana chiremba vadzokere kubasa mukati memaawa makumi mana nemasere, asi rinoti vana chiremba ava havana mari dzekuti vaendese kumabasa avo. Vakafana bata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Masimba Dindoro vati vanga vakabatikana kuti vataure nesu pamusoro penyaya iyi. Asi tabata mumwe chiremba Dr. Mutabisi Bebe avo vati vachadzokera chete kubasa kana hurumende yavapa mari inovakwanira.
Isusu takamirira kuti Ministry of Health itipe mari kuti tidzokere kubasa. Taiona court order taiverenga taiwisisa. Takamirira kuti tipewe mari yacho kuti tidzokere kubasa. Ndizvo zvinhu zvakamirirwa izvozvo. Pakatipa mari tinokwana kuti tidzokere kubasa tinoenda.
Hurumende iri kuti izvo yakapa vana chiremba nevamwewo vashandi vehurumende mari inodarika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana. Nokudaro mari iyoyo ndiyo yainoti yakapa kwamuriwo imi vana chiremba munoti kudii?
Mari yacho haisi kukwana. Ndizvo chozva tiri kutaura. Ivo havangatipi mari, havangatipi increment ye60%. Iyo fuel yakaincreasa ne320%, ichigara ichichinjwa vhiki nevhiki. Iyo wotipa 60%, saka mari yacho haitombokwani. Takamirira kuti iwo watanga kuita zvinhu zviri serious neupenyu hwevanhu, vatipe mari kuti tidzokere kunorapa.
Mukasapuwa mari iyi panosvika musi wemuvhuro, zvinoreva here kuti hamunenge musingaende kubasa?
Because hatinayo mari yacho kuenda kubasa and hatina dzimwe nzira dzatogona kuita kupiwa nemari yokubetsera government tiende kubasa chete.
Chamuri kuda chii chaizvo sana chiremba Dr. Bebe?
Toda mari yokudzokera kubasa inofambirana nezvokukwira maprizes ezvinhu. Maprizes ezvinhu ari kukwira every day and isusu tiri kuti government inofanira kutipa mari inofambirana nokukwira nezvinhu maprizes and mari iyoyo inofanira kuita at an interbank exchange rate.
Avo vanga vari nhengo yeZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Mutabisi Bebe vachitaura vari parunhare vari muBulawayo. Hatina kukwanisa kunzwa divi reHealth Services Board sezvo sachigaro vesangano iri Dr. Paulina Skosana vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Tatadzawo kubata gurukota rezveutano vaObedaya Moyo kuti tinzwe kuti vachatora matanho api. Nengo sere dzesangano remarondera Residents Association dzasungwa nhasi nemapurisa dzichipomerwa mhosva yekupamba nzvimbo dziri muhunyani Timberland iyo iri pasi pekanzuru yemarondera. Mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vati vanga vasati vanzwa nezvekusungwa kwevanhu ava, asi meya wemarondera vachengetai murova. Vabvuma kuti ichokwadi kuti pane vanhu vasungwa, asi vakati vanhu vasungwa ava hadzisi nhengo dzebato ravo.
Isu se MDC, ini sa meya we MDC, we don't believe in mob politics, atiki land invasion, tino believe in the rule of law.
Ndiri kukunzwisisa kwo zviri kunzizvo nhengo dzemarondera Residents Association inhengo dzeMDC ichokwadi here?
They are not MDC members. Because as MDC members, we don't believe in land invasion. They are not MDC members.
Saka vasungwa vameya vari kupi vanavo?
Ndangonzwa kuti vasungwa muhunyani vari kuporisi.
Mhosva yavari kupomerwa ndei?
Vari kuita land invasion paproperty yekanzuru ine matitle deeds yekanzuru.
Saka imi sameya weguta muri kutorawo matanho api?
Inini I'm marondera meya, ndiri MDC activist. We believe in the rule of law. We don't believe in land invasion. Munhu anoda kupiwa stand yemba mukoma choto, munhu anoda kupiwa stand yemba handizira, anoenda pa waiting list ku council obhadhara mari yake oramba achiita renew pa waiting list. Kana land yazobuda ozoitwa allocated stand ne council kwete neresident association.
Meya, tiri kuona kuti izvo nyaya yemastendi iri kuramba ichinetsa muguta menyumu. Nemusi wechina,
yes,
makanzura enyu maviri akabhadhariswa bill ye $200. Zvinhu zviri kufamba sei?
Izvozvo zvakatosiyana, zvakatosiyana. Iye land invasion mukoma choto yakatanga last year, ndokubva ichistate no munhu anoda stand anoenda pa waiting list. Mastands haapiwe neresident association kana nakansila, anopiwa necouncil. Munhu aenda pa waiting list.
Saka vanhu vari kuti izvo nhengo dzemarondera Residents Association inhengo dzeMDC vari kunyepa?
That is not correct. Because if he is a true MDC cadre, he will not behave like that. He will not invade. Because as MDC, we believe in the rule of law.
Vasungwa ava zvavari kupomera bato renyu mashoko ekuti inhengo dzeMDC, muchaita sei navo?
Munhu akakomita mhosva achinyepera zita remusangano, it's a very serious offense. He is not part of us. He is not part of MDC. We stopped this some 3 months ago again. We said no MDC activist will invade land. We don't believe in farm invasion.
Hapanawo here nyanya dzinogona kunge dzichiita saizvozvo mubato naiva murova?
Izvozvo zvinowanika mukoma choto, ende isisu semusangano tichagara pasi tione. Ini ndatofonerwa kuti pane vanhu ivavo list yacho, saka tati want to see that list. Toda kuona kuti vanhu vari kuita izvozvo kana vari veMDC, vari mumastructures emusangano, kana kuti vari vashandi vekanzuru, the law must take its course. We don't allow such kind of barbarism. We don't allow that. Iyi land yekanzuru tine matitle deeds nayo nekanzuru, saka hakuna zvakadaro. Munhu haunge ndonotora imba yemunhu kaine matitle deeds, zvinoita rinai mukoma choto.
Panenge pachifanirwa kunge pachitevedzwa mutemo, asi vanhu vanga vagara zvakadii panzvimbo dzavanga vakugara idzi?
Aiwa, vanhu havatotogara kudzimba dzavo murukisheni umu. Iyi inonzi Timberlands, it's a very big area yekancel. Saka ivo nekuda kuti hanzipa open space kachitungoenda tinogara taneta nekuroja, but haungozvipa pese pese. Munhu haangomira pese pese kungowa. Mutema hautenderi izvozvo. Munhu anoenda pa waiting list, then kana land ya available vanozoallocatewa necouncil.
Ndinovimba kuti nyaya iyoyi muchakwanisa kuigadzirisa sebato.
Aiwa, hainogadziriswa zvakanaka, hapana problem.
Meya wemarondera vachengetai murova, vachitaura vari parunhare vari kumarondera kwakare. Munyori mukuru weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vakamiswa nezuro pamberi pekomiti inoranga vakanganisa vachipomerwa mhosva yekutadza kuzvibata. VaChere vanoti vakamirirwa zvakakwana uye zvinogutsa negweta ravo vaDoug Caldert, uye vanotarisira kuti vachawanikwa vasina mhosva.
Musweshanu zuro dakawanika tichamiswa pakomiti inoranga vanenge vatadza yanga yakamirwa nemabazi ehurumende anosanganisira public service ne Ministry of Education kauya tikapinda mudare iroro asi pari zvino takamirira kuti zvese zvakakurukurwa nezvibuda.
Vachere, nyaya yamuri kutongwa nayo iyi ndeyi chaizvo?
Nyaya yandiri kutongwa nayo inyaya yekurohwa kubasa mumazuva ano akandwa mujerida atorwa pauro ndaaitwa kupambwa. Ndo nyaya yandiri kutongwa nayo izvozvo.
Muri kutambiriswa muhorere kubva pamapomerwa nyaya iyi vachere?
Hapana muhoro yatiri kuwana kubva patapomerwa nyaya iyi nekuti nyaya iyi yakatanga muna January ndichingobuda mujeri mandaiva ndiri ndakasvika chinzi wakanga usi pabasa saka tamisa muhoro wako ende kubva ipapo ndakabva ndatanga basa zvekare asvikana nhasi hapana muhoro asi zvinhu zviri kunze kwemutemo izvozvo.
Imimi munogutsikana here nemafambisirwo akaitwa nyaya iyi nezuro?
Hapaifanira kugarwa dare rakadaro nekuti hakuna mhosva yataipomerwa haina zvairi nekuti hamustatutory instrument mhosva iyoyo haimo saka kana munhu achipomerwa mhosva isu tinoshanda neinostatutory instrument inoguidha maoperations emacivil service saka kana isimo kureva kuti mhosva iyoyo yaisafanira kunge itoripo saka ndizvo zvatakatotanga kunge tichitaura izvozvo kuti isu hataifanira kunge tichigara dare rinori nekuti hakuna mhosva yerudzi rwakadai.
Saka magweta enyu akagutsikana here nezvaakasvitsa kukomiti?
Magweta akasvitsa kukomiti nyaya yekuti dare haraifa hapaifanira kugarwa dare nekuti hapana mhosva iri kupomberwa inoenderana nemitemo yevashandi vehurumende. Asi zvakadaro tikapinda zvedu dare iri mukumbunyikidzwa tikakurukura tinovimba kuti kana vachishanda nemazvo vataenda mutongo wakanaka.
Ko, panyaya yemihoro iyi gweta renyu riri kuti kudii?
Panyaya yemihoro iyi tiri kuti isusu takutikwidze nyaya yacho nekumatare ekulabor nekuti tambonyora zvinoitwa magrievance letter pane procedure inenge iripo matanho anoterwa kuhurumende anombofananga uchimbotora asi hapana chati taitwa saka ikozvozvo takuita kuti tiise nyaya yacho nekumatare ekumusoro.
Tiri kuona vachere kuti pava nemwedzi mipfumbamwe kubva pamasungwa. Muri kurarama sei kana musiri kuwana mihoro?
Zvakaoma kurarama kwacho nekuti dzimwe nguva unosazobva tiri kuite mari chokuti nekuti nyaya ipo ndeyekuti mhuri inoona kurarama saka pamwe pacho unozotamarawo kuitawo mari chokuti wane chouiri kuti mhuri yako newo inge ichirarama. Ndo mararamira ati uchingomanyamanya asi unonga zvose nemuromo chaiko.
Makawanawo rutsigiro here painzwikwa nyaya yenyu pamberi pekomiti kubva kune vamwe vashandi kanawo varayiridzi?
Chokwadi mutsigiro wanga uripo vabereki kuuya kwecommunity yenharaunda yese yatsurasi vakauya vakati tiri kutsigira murayiridzi wedu pano tinoda kuti murayiridzi wedu anga achitambiswa. Vakauya neuwandu hwavo zvikuru kusvika pakutoti vaive vachitadare iri vakatozosvika pakutopanika kusvika pakazoya rori yakazara nemapurisa asi vabereki vakauya murunyararo vachitsigira murayiridzi wavo.
Avo vanga vari munyori mukuru weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vachitaura vari parunhare vari muHarare. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwenyu.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemuimbi Mercy Mutsvene panguva iyo nezuro pasi rose ranga riri kurangarira zuva remwanasikana. Mercy anoti iye ane chirongwa chaachange achishanda nevanasikana vechidiki vanorarama neurema. Regai tiende kwaari tinzwe kuti mabasa api aanenge ari kubata.
Hello, magadi, magadi, vadikani. Ndauya kuti ndikuzivisei kuti ndiri pano pa Studio 7. Ndauya kuti ndizolauncha trust yangu inonzi Mercy Mutsvene Trust. Iyo yanichange ndichimira nevanasikana vanoda kubatsirwa kuburikidza especially munyaya dzezvekuimba. Asi vanditenge ndichishanda navo ndivana vaya vari disabled. Izvi ndazviita nekuda kwekuti ndirikuona kuti mukufamba kataita vana vazhinji vane zvipo ende hapana ari kuvaongorora kuti avakwanise kubatsirika kuti vasimuke. Saka ndauya kuti ndikuzivisei kuti muchationa tichiuya kwamuri tichizokukumbirai kuti tibatane kana tumutibatsire pakuidentifya vana vakaita sei vakaita saivava. Kana muchida kundibata munondowana paFacebook page yangu yakanzi Mercy Mutsvene Trust kana kuti Mercy Mutsvene, totaura ipapo tichipanana zvizere.
Sei mafunga kuti mushande nevana vanorarama neurema?
Ndakatarisa mukufamba kwandaiita ndikaona kuti vana ava vazhinji vavo vane zvipo, hatidi kunyepa. Nekuti mukanzwa vachiimba munosvika pane imwe nguva yekuti unonzwa kudzamirwa nepfungwa, nekuti vanoita zvinhu zvavo nemwoyo wakaperera neshungu dzekuti dai ndaigona kuita zvakati ndichidai, dai ndaigona kuimba ndichidai. Asi ndakaona kuti zvipo izvi zvinhu zvekuti zvichakwanisa kuvararamisa mukati meupenyu hwavo. Saka ndakauya nepfungwa iyoyo, nepfungwa yegirl child.
Kana kuine vamwe vanoziya vamwe vari kutarisana nedambudziko iri, vanofanira kuita sei?
Izvozvi tiri kuidentifya vana ava tichivaendesa kunonyatsoongorora kuti pavanokwanisa uyu neizwi rake anokwanisa kupinda papi, uyu neizwi rake anokwanisa kupinda papi, tovatora tichivaendesa kumastudios. Tinodzidziswa kuti unodai 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 kana muri munyaya dzezveuimbi. Kana kuine variko vanoda kutibata, mukauya kuFacebook page yedu munowana macontact details edu zvese kuti munotibata papi uye tinotokuudzai kuti munozvifambisa sei.
Mazwi apa ungataurirewo nyanya vabereki vane vana vanogona kuimba asi vachirarama neurema.
Chanoda kukuudzai ndechekuti disability is not inability. Mwana wako as long as ari kufema pane chimwe chinhu chaanotogona kuita. Saka ndosaka tiri kuti vana vareleasei vakangofanana nevamwe vana.
Ko kune ivo vana ava mumbotaurawo mazwi ekuvashingisa?
Kuvana vanorarama nesituation yatiri kutaura nezvaiyo, hamuna kumbosiyana nevamwe vanhu. Mutori vanhu vakafanana nesu, tinokudai zvakanyanyisa. Kana uine zvimwe zvinhu zvishungu dziri pamwoyo pako dzaunonzwa kuti inini ndinoda kuti ndiite zvakati, ndoda kuti ndirarame zvakati, budai pachena tibatei mutaure nesu. Chatiri kuda ndechekuti mangwana muzviitirwawo zvinhu zvenyu zvekuti unonzwa zvinongonakidza kuti ichi ndakachiita nesimba rangu kana ndakazviitirwa ndega, handina kuitirwa nanenge. Ndo zvatiri kuti muuye tikukurudzirei, tikubatsirei kuti munoita sei.
Chimbovaimbirai karwiyo kekuvashingisa vangada kuzoshanda nei?
Murwiri wangu ndimi, murwiri wangu ndimi, murwiri wangu ndimi, hapana chandingatye. Murwiri wangu ndimi, murwiri wangu ndimi, murwiri wangu ndimi, hapana chandingatye. Murwiri wenyu munhu mumwe chete ndiye Mwari ari kumusoro kudenga akakusikai, ende akakusikai makadaro nechikonzero.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Mercy Mutsvene kunge manga muinesu ipo pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous tosangana newe zvakare nemugovera unotevera. Makateerera kuStudio 7. Anemi muchirongwa ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives. Zvinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kuda kumbotarisa kurarama kunoita vanhu muupenyu kuti pane makakatanwa here ekuti chevanhu nechiKristu.
muhurukuro yedu tabata Dr. Joseph Paganga vanove nhengo yekereke yeJohani Masowe yechishano nyenyedzi nomwe. Tinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu Dr. Paganga.
Tinotenda mukoma Jonga.
Nhasi Dr. Paganga tida kuti mbotarisa kurarama muchikristu netsika dzechivanhu kuti zvinofambidzana sei.
Mukatarisa kana mumagwaro Bhaibheri, Kristu anoti iye handina kuuya kuzoshandura kana kubvisa zviripo, nokuti munhu achirarama rudzi rwega rega. Katarisa isusu sevanhu vatema taya tine manamatiri edu inonzi African Traditional Religion. Mukatarisawo maMuslim vane sikawo dzavo dzavanoitawo, kumaIndians vane chavo chiHinduwo, zvichingodaro zvichingodaro. Saka patsika ndopanobuda munhu anonzi munhu. Saka kazhinji chikunyaya kunetsa ndechekuti nenyaya dzewesternization, nenyaya dzemodernization, nenyaya dzecultural exchange, vanhu vanopedzisira kazhinji vakusiya tsika dzavo vachidziona sedzakareruka, vachitora dzeimwe zvichienderana nekuti chitendero chinenge chichiuya chinenge chidominata sei. Tainamata Mwari wedu kubudikidza nemidzimu yedu, zvapesa manje hakusisina. Saka vanhu vanotambudzika nekuzoshayiwa zivo nekuzva kuti isu takabvumira sei.
Zvamuri kutsanangura izvi, munoona zvichitambirika here kune vamwe vechitendero chenyu?
Zvinonzi nyika yangu inoparara nekushayiwa zivo. Sokuti kuona kuti semenzanisa vanhu vainoteketera historical information inenge iripo iyo, dzimiki vayapindura kuti vaizoti zvose tinoturira kuna msika vanhu. Vanhu vanoita misconception manje nemisinterpretation yekufunga kuti vanhu vainamata midzimu. Aiwa, yanga iri channel of communication. Saka midzimu iyoyo ndiyo yaizoti vane link yedu kuna Mwari. Zvoti kuudza munhu kuti pamwe Mwari ari kunonga asingakuziva patanokuziva tsuru midzimu yako nemaancestor, zvinogona kusatambirika izvozvo sekutaura kwamaita. Asi chiri chochokwadi nekuti ndozvinoita kuti ndiparare zvatisita patiri manje.
Tinonzwa vamwe vanenge vari vechitendero kana vezvitendero zvakasiyana siyana vachitarisa vamwe vavanoziva kuti ava havaende kumakereke, vanhu vanoteera tsika dzechivanhu vachivati vakamora.
Izvozvo hazvitenderwi nokuti munhu wega wega achirarama. Izvozvo temi mukoma Jonga, izvozvo munotoona zvimwe zvamunofunga kuti izvi ndikaita nezvisi, munotoona zvichitokufambira zvakanaka naka, asi mumwe munhu anogona tadza kuzvidima kuzvinzwisisa. Saka izvozvo zvinokonzera some conflict, kwokuti pamwe enabor enabor pamusana pemabelief systems vakuchoita kunge sevana norwisana, asi chavari kutendera kana kuti kufunga kuti ndochinovararamisa chiri chinhu chimwe chete.
Tinoonawo vamwe vanopinda dzichechi zvikuru dzechipostori, vamwe havashandise mabhaibheri, vamwe vachitoti vachitunha hatishandise nezvimwe zvakadaro.
Kutotadza kuti kunzwisisa, 1931 ndopakabatwa murume ainzi Suspense Gadanzara aibva kwaRusapeku nemweya 1931. Ndiye akauya kuti ndai takuchida kuchibva manje kuti isusu sevatendi takachibhirivha kubva kumidzimu yedu neinei, takunzi tichinamata kuchira jena. Saka Johani uyu mukufamba kwaaiita aive netsvimbo yake ainzi Raison inova iritori kuBritain negemenzi rake, iye achava nebhaibheri rake achidi achinamata. Saka minana imwe yaita nemashura manje yaizoita kuti vachena vati kefa iyi hona zvairi kuita. Pavatombosvika pane imwe sini yavakatoti ngainyarare iri kuti chanoi. Saka paakanyarara tsvimbo yake ainzi Raison yemushenje yakabva yatanga kuimba. Saka zvaitika saizvozvo ndopakazoti chimuti chinyanzika taure vatorora kuna Zanzibar chitoriko iko kuni kumuseum kuBritain. Bhaibheri rake futi pavakadi kutora aita akavhura so ngovhura zvirisponda nyasi aibva atotanga kutaura ndini kuti zvakamira zvakadai 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 ende raita kanenge kakubvira moto. Saka vadaro manje vakati rakambomira sei, ndopavakamutorera futi ndopavati aiwa kuti muzive kuti ini ndini mweya mutsvene matora zveinyuzi ndogona kutokutaurirai zvinoitika. Saka bhaibheri racho zvirimo ndindakazvinyora semweya mutsvene, ndopavatombomusunga zvakare kumarondera vaiona kusena akabuda ivo vatovhara nezvazvinoita kujeri zvese, vaiona kusena akabuda panze vomupa murango vomupa wilbaro foshoro nebhara achingoimba kuimba chete achimba piki yatanga kuchera iyoga foshoro ichitofoshora yakatogara zvake bhara rinoti rinotsveta mukasvete mukaenda padombotombo patova negomba riripo ezereligious aspect iripo. But unoona manje nekushaya kuti zvinhu zvedu hazvina kunyorwa hazvina anopromota muchiona kwamuri zvinogona kutoita sezvinhu zvitsva but zvakaitika munyika yeZimbabwe naJohani. Saka ndepakazoti tora zvii bhaibheri kana mukamisa harina basa, asi nemweya mutsvene ndiri kutaura kuti nguva nenguva Mwari anotaura nevanhu vake. Hazvioti zvakatotaura mubhaibheri zvakatopera, everyday anotaura nevanhu.
Aiwa, nguva yedu ndoyaita shanje. Dr. Paganga, onekai zvenyu vateereri, tinokutendai zvikuru.
Tinotenda vateereri.
Manga makateerera kuna Dr. Joseph Paganga vekereke yeJohani Masowe yechishanu nyenyedzi nomwe muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndoti murare zvakanaka vateereri.
Makatirira kustudio 7, animi mchirongwa ndini Ray Choto, ndini mu Washington DC. Tombo tarisa zvabuda bimitambo yenhabvu yatambwa nasi. Ngezi Platinum yaita mangange ne Dynamo 0-0. FC Platinum yakwatura Yada 3-1. Black Rhinos yaita mangange 0-0 ne Chicken Inn. Harare City yakwatura Mushowani Stars 3-2.
Yo shetan, tena sabiza, let's do it.
Mulenge anati tiendele kusangala la chapi. Osati titidenya na chiko ipapa. Chamuno roe rana ipapa.
Amuna kuneza na chikazi changa hapa.
Chija impaka esingoe kurisa na ii.
Chijambe chikitaka preja chobasi ena sepaka.
Saka sai bake mbue kupaka.
Ngaibake mumanzi wa Freeman na Macheso uchiuya kwa mori uchibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Mungade kuziva vateereri mumanzi uyu mausarudzirwa na Mike Hove we Studio 7. Sezvo nguva yapera rigaiti mbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti nhengo dzaro hadzisi kudzokera kubasa nekuti hadzina mari dzekufambisa kunyange hazvo dare rekati vadzokere kubasa. Nhengo dzesangano revagari vekumarondera remarondera Residents Association dzasungwa nhasi zvichitevera kupamba kwadzinonzi dzakaita nzvimbo dziri muhunyani Timberland kumarondera kwakare. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pa www.voashona.com. Anokoneka nemufaro ndini Rachoto ndiri muWashington DC.
Sokuisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngali chona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 womgqibelo mhlaka 12 umfufu 2019 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
odokotela lapha empilo vele sisebenza singu-204 waba odokotela abasemsebenzini kathe si-143, so uyabona ukuthi khona abadokotela iningi labo siyasebenza.
Odokotela bathi kabasoze babuyele emsebenzini lanxa umthethandaba unqume ukuba kumele babuyele kungakedluli amalanga amabili.
Singabantu esibo ongathi ukusweleka ledamu ukuthi ungachaza ukuthi singabantu abanjani, ngokuba umuntu ukuthiwa khona umntwana ongakhaniwe ufele emvelekweni, baphelela ku-WhatsApp, ku-Twitter, ku-Facebook, yonke liyandawo. Kodwa nxa ngabe kufanele ukuthi kusukunywe abantu abafuna ukusukuma,
inhlanganiso yezisebenzi ye-ZCTU ithi ikhangelelwe ukuqoqa ukutshengisela kumalanga amalutshwana alandelayo ngesikhathi umumo wezomnotho usufike kusibanga esibi kakhulu.
Kuthi nxa umntwana lowo ebe ngumntwana oswele ithuba lokuya usuka endiswe emaxhegwini loba kwabanye abantu abayabe bethe bambona bamhawukela, angaphandle kwemvumo yakhe, ngaphandle kokuthanda kwakhe, phandle kokuthando lwakhe.
Amantombazana emakhaya athi lawo afuna amathuba alingana lawo amantombazana asemadolobheni ukuze athuthukise impilo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Odokotela bathi kabasoze babuyele emsebenzini lanxa umthethwandaba unqume ukuba kumele babuyele kungakedluli amalanga amabili. Unobhala jikelele wenhlanganiso emela odokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association, udokotela Mthabisi Bhebhe utshele iStudio 7 ukuthi lanxa befuna ukulandela isinqumo somthethwandaba, udubo yikuthi abala mali yokubasa emsebenzini. Kusenjalo esibhedlela sempilo odokotela babikwa bebalutshwana abakhalala umsebenzi. Sixoxe lomholi wesibhedlela udokotela Solwayo Ngwenya, saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani esibhedlela sempilo.
Hayi, umumo lokufanana namalanga wona la kade odokotela kade bekhalela umsebenzi besilokhu esisebenza kunjalo. Odokotela ngizwa kuthiwa emthethwandaba kuthiwe baphenduke emsebenzini baphiwa amalanga amabili. So simelele ukuthi sizwe ukuthi sibone ukuthi ngemande bayaphenduka yini emsebenzini kumbe abaphenduki bazayala belokhu besiya phambili ngodaba lwabo.
Kodwa wona umumo unjani? Baningi yini abayehluleka ukuthi bathole uncedo esibhedlela?
Hayi, thina ngapha lapha empilo ngikhulumela isibhedlela sempilo lapha engisebenza khona. Hayi, akula bantu abaswele uncedo. Abantu babeletha kuhle, baya-operate ama-emergency, bayabona i-casualty. Akula muntu esingathi ithwala nzima ukuthi azuze uncedo.
Manje likwenelisa njani bona odokotela bekhalala umsebenzi abanye?
Odokotela lapha empilo vele sisebenza singu-204 waba odokotela abasemsebenzini kathe si-143, so uyabona ukuthi khona abadokotela iningi labo siyasebenza.
Lo ke ngudokotela Solwayo Ngwenya, umholi wesibhedlela sempilo, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku-13860 kilohertz.
Inhlanganiso yezisebenzi ezCTU ithi ikhangelele ukuqoqa ukutshengisela kumalanga amalutshwana alandelayo ngesikhathi umumo wezomnotho elizweni usufike kusibanga esibi kakhulu. Linhlanganiso ibilomhlangano ngolwesihlanu lapho okubikwa kwethulwe lesi sinqumo. Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zalinhlanganiso yehlule. Ngolwesine inkokheli yalinhlanganiso yethule umbiko ethi bayethuselwa ngabantu abathi bengatshengisela baza kubona kwabonwa ingidi. Kuthi kunyanga ezilutshwana ezisanda kwedlula enye inkokheli yalinhlanganiso ike yathunjwa yahlukuluzwa. Kusenjalo umumo oqhubeka usiba mubi elizweni. Sixoxe lengcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube njalo oyisikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi iNational Consumer Rights Association.
Umumo omubi kakhulu ukugcela usize abantu abasenelisi ukuthenga izinto kade bezithenga nyakenye ngokuba ezinye izinto sezakhwela ngalokho okuthiwa ngama-percent adlula 1000% okunye 2000% kusuka. Njengoba sikhuluma nje namhlanje isinkwa asikho asitholakali. Leso ekade sikhona bese siku-$15 kanti nyakenye ngalesi sikhathi besingikhona sidlula idola. Impupu ikhona lephezulu isukela lithengeke kakukho okulula akugadeki igesi iyadula amanzi ayadula impilo inzima ngendlela eyisimangaliso phakathi kwelizwe.
Kwamanye amazwe ilizwe selimi ngalolu hlobo siyabona abantu bengena ezitaladeni kumbe kube lokunye okwenza impilo yabo iguquke kodwa nxa sikhangele eZimbabwe khanya hayi abantu bayakhonona nje bazihambele.
Ye, liqiniso lonalelo singabantu ongathi ukusweleka legama ukuthi ungachaza ukuthi singabantu abanjani ngokuba umuntu ukuthiwa khona umntwana ongakhaliwe ufele emvelekweni. Baphelela kuWhatsApp, kuTwitter, kuFacebook, yonke liyandawo kodwa nxa ngabe kufanele ukuthi kusukunywe abantu abafuna ukusukuma. Kunye nje lokuthi kuthiwe hlalani ekhaya lingayi emgwaqweni akula muntu ozatshaywa, khathalani imisebenzi ukuze kulunge ilizwe ngoba vele lowo msebenzi olawo kawuholi lutho uzakuthola abantu besehlile ukuthi balungise zona lezo zinto. Kulo sivike ngoba akungeke kuze kulunge ngokubona kwami abantu bengazange basukuma baveza kuhulumende ukuthi abasuthisekanga. Uzaqhubeka uhulumende ngayona indlela izinto zizayo zonke zikhwela kusiba nzima. Umnyaka lo ovulekayo sakwehlile ukuhambisa abantwana besikolo, sakwehlile ukuhambisa ukuya ezibhedlela, sakwehlile ukugada izimota njengoba vele sesehlileka. Siza kwehluleka ukuvuka silokudla njengoba vele sokuqalisile ukuthi silale singadlanga sivuke singelalutho. Siza kwehlula impilo yonke ngaphandle kokuthi abantu bazi basukume baveze kuhulumende njengalokhu isisekelo sombuso sikuvuma ukuthi abantu batshengisele abantu baveze ukungasuthiseki kumbe ukusuthiseka kwabo ngesimo esithile ngokuphuma bayemgwaqweni ngokuhlala ngekhaya bangayi emsebenzini. Yikho lokho okuvunyelwe ngumthetho.
Kahle kahle kuyini okungaba kusehlula umfo wenu umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube?
Kunengi okungalunganga phakathi kwelizwe ngaphandle kokuthi nje amacebo akhe kawamanga kahle nxa waqhathanisa leZimbabwe ngokuba besivele sesilobuhlungu obukhulu. Uletha lokho okuthiwa ngesiNgisi austerity ukuthi wehlise ibhajethi eqonde eya ebantwini ukuze uphungule imali izikwelede lakho konke lokuya. Kodwa abantu nxa bevele sebelosizo vele ulala ungadlanga nxa sokuthiwa kwehliswe kulokho kulala ungadlanga ukudla okudlayo kukwenza ube losizo olukhulu okwedlula yonke into. Kanti-ke phezu kwakho konke okuvele angeke akulungise okungaqondananga laye yikuthi kasivumelani ngepolitiki njengesizwe okuthiwa yi-political legitimacy. Kunezinto ezilokhu kuphikiswana ngazo ezepolitiki okwenza abantu badoniselane abafanele balethe izimali kabazilethi bayazibamba bengela siqiniseko sokuthi uhulumende lokhona uzahlala kuze kufike u-2023 yini. Okwesibili kukhona lokho angeka kulungise yi-corruption ekhona phakathi kwelizwe eyiyo ediliza even amacebo awenzayo lenziwa ngabanye. So ziningi izinto ezenzakalayo ezingekho emandleni akhe ezingalungiswa ngumnangaza njengo-president welizwe ezingalungiswa ngamanye ama-ministers. Ngokuba ukwakha umnotho kudinga wonke uminister, kudinga bonke abantu kunye labe-opposition babe khona.
Alo ke ngumnomzana efidlela Ncube ingcwethi ehlaziya ezombusazwe njalo eyisikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association ubeqoqa ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa bafube mbula
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Ngesikhathi umhlaba wonke jikelele unanza usuku lokulondoloza amalungelo amantombazana olwe International Day of the Girl Child amantombazana emaphandleni akhala ngokuthi ahlangana lendubo ezinenge ezijiyeneyo empilweni zabo. U-Albert Ncube usiphalo ludaba lezinye esegwanda.
Amantombazana emakhaya athi lawafuna amathuba alingana lawo amantombazana asemadolobheni ukuze athuthukise impilo. Iningi lamantombazana emaphandleni lithi libhekane lendubo ezimbalwa ezibalisa ubandlululo kwezemfundo, ukungafinyelele ezempilakahle, ukuhlukuluzwa kanye lokusetshenziswa bebancane. UNkosazana Sandra Ndlovu osakhulayo osuke emangweni wematshetsheni uthi intanga yakhe esekhaya ibhekane lobunzima obukhulu.
Uzothola ukuthi umntwana oyinkazana abasemakhaya abaningi abala ma-sanitary pads. Lapho besiya esikhathini umntwana oyinkazana ufosed ukufaka ilembu, i-newspaper, i-tissue paper, ubulongwe okwehlisa isimo somntwana oyinkazana. Kodwa abantwana abaningi abamankazana abasemaphandleni abakwanisi ukuzithengela ama-pads. Ama-prizes aphezulu abayenelisi ukuthi bekwanise ukuthola into engabenza ukuthi bebe lesimo lapho behamba emphakathini. Okuzenza ukuthi bengakwanisi ukuthenda ama-classes.
UNkosazana Senzeni Maphosa wayesikhulumeli sabatsha kubandla le-MDC uthi amalungelo amantombazana lokhu esephulwa ngoba belokhu bebanjwa ngamandla ukuyakwenda bebancane.
Kuthi nxa umntwana lowo ebe ngumntwana oswele ithuba lokuya usuka endiswe emaxhegwini loba kwabanye abantu abayabe bethe bambona bamhawukela angaphandle kwemvumo yakhe, ngaphandle kokuthanda kwakhe, phandle kokuthando lwakhe, useyenda esesemncane. Lokho kubangela ukuthi empilweni usuka kube le mathuba amaningi ukuthi imitshado enjalo ayiphili la unaphakade, iphangisa iyephuke.
Umanyano we-United Nations uthi izigidi zamantombazana emhlabeni wonke jikelele ziqhubekela phambili zingayi esikolo, zibanjwa ngamandla ukutshada njalo zidlongulwa kungenani lezinqumo ezethulwa kumhlangano waqhutshwa eBeijing ngomnyaka 1995 wokuvikela ukuhlukuluzwa kwabomama lamantombazana, iBeijing Declaration and Platform for Action. Usuku lwe-International Day of the Girl Child lunanzwa mnyaka yonke klazili thumilane kulinaka mfumfu njalo lonyaka luqhutshwe phansi kwesihloko esithi Girl Force Unscripted and Unstoppable. Kusenjalo zulu ezansi emandebeleni sesole inyathelo logatsha lwezempilakahle lokuvimbela abantwana abavela kulesi sabelo ukuthi bangene ezikolweni zokufundela ukuba ngabongi ezibhedlela ezikhulu seGwanda kanye leseSt Annes eBrunaberg. Osakhulayo ohlala esimbuka eGwanda South u-Edgar Ncube uthi nathelo lokuthatha abafundi abavela eMpumalanga kungela ngitsho loyedwa ovela kwelemandebeleni kulezi zibhedlela kaliqondanga.
Vele kube le certain number of abantu abazarecruitwa from iprovince yona leyi kwenzela ukuthi kube lula lalapho sebethe ukufunda baqeda bapasa bakwanise ukuthi baqhatshwe futhi ezindaweni zabo. Nga kungaba lo mongikazi esibhedlela esifana leManama evelela endaweni enjengeHarare, kunzima ukuthi akhulumisane lo muntu ogulayo kumbe ophathekileyo. Uyabe khulumisa isuthu lo muntu ozomelapha ukhulumisa ishona, sokunzima ukuthi batholane kahle.
Kolunye udaba izakhamizi zeGwanda South zikhala izimathonsi ngemva kokubele kutshwana lidule inkomo zakuleli ezedlula ekhulu ngemva kokuba zichaphe umngcele wemlambapheli zaya kwele Botswana. IBotswana ilomthetho wokudubula inkomo zakuleli xa zithe zachapha umngcele ukuze ivikele zayo ukuthola imikhuhlane ebalisa we-foot and mouth. Nyake nelezimbabwe lidule inkomo zakwele Botswana eManama ezazitshontshwe khonale ezifika phosa amathumi amabili. Nimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Lamlela ntwandwe
Lamlela
ntwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampaba fobembula
Lamlela ntwandwe
Lamlela
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Yadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba lamhlanje siqoxa lesikhulumeli sebandla le MDC kobulawayo umnumzana Swithani Chirowoza sihlaziya umumo wesigaba sakobulawayo kubandla le MDC. Wokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga ngokubelami kuhlelo.
Ya mnumzana, sizwa kuthiwa liguqule uluhlu lwenkokheli, bakhona abanye ababengakhethwanga kodwa eselibafakile kuprovince khona ngapho. Ungasitshela ukuthi uhamba njani?
Lolu hlelo silibiza sithi integration. Ayithi bakhona abaswela inhlanhla kathi sisiba lelokhuzeni le-Congress. So into esayenzayo ukuthi sibafake ezikhundleni noma nje babenjani baswele inhlanhla. So mbonani into enhle nale ekwenzeni ukuthi abantu besebenze bonke.
Kodwa abanye bayathandabuza ukubana kanti umuntu ongakhethwanga useza phongukufakwa nje, akusoze na lokhu kukhuthaze ukuthi kungabi lentando kaZulu?
Hayi, into eyaba khona ukuthi bakhona abakhethwayo, right? Then laba abave lezikhalazo yibe esabafakayo kuma position ku provincial executive committee province. So lokhu kusenzela ukuthi sisebenze ndawonye, ngoba kwesinye isikhathi phela omunye umuntu uyabe ngumuntu elamngqobayo kuprovince kodwa engumuntu onjani oloncedo epartini. So ingaze lithiye mona labana abantu kwesinye isikhathi ngathi iparty iyalahlekelwa ngabantu abalo bungcitshi, iphinde ilahlekelwe futhi lokusekelwa esithi ngesikhiwa i-support. So wonke khonokho kwakuyinto esayihlelayo kuhle ukuthi sifuna ukuthi sigcine i-support yonaleyo, sigcine usekelo nalelo ebantwini.
Sike sezwa kunsukwana ezisanda kwedlula ukubana kungani amakansila abasebenzelani kuhle, kungani kulamaxuku amabili, elinye elisekela umeya lelinye elisekela umsekeli wakhe, kungakuhamba njani? Wasichasisela nje ukuthi kuhamba njani ngodaba lonelo.
Mbona ngani khonoko ngase siyeqinise ndabadaladala into umlilo obaswa yiphepha indaba elithiwa yikhroniko, ukubaswa ngomunye nje oyintatheli yezindaba othanda ukuthi yena azenze umuntu olobungcitshi kodwa ebhala amanga. Ngakhangela indatshana yaphuma e-chronic ikhuluma ngokungazwanani. Akhuluma bona bathi amakhansela alova, kodwa into emqoka yokuthi amakhansela amanye ayelivu njalo kabazange benikwe i-notice in terms of umthetho we-local government. Notice le imeli ibekwe 48 hours nje before, futhi amalanga amabili before i-meeting. So zinanzelela ukuthi u-town clerk bazange afake i-notice nale 48 hours before. Then saya ukuthi nge-24 hours futhi kazange afake any notice. I-notice le wayifaka kungolomvulo ngama-12 emini, yena ebizela umhlangano oka-2. So lani labona ukuthi noma umuntu osemsebenzini yenzo vele engekho engahlelekanga vele akusokwenza ukuthi ubize emhlanganeni just hours before.
Khona esigabeni sakobulawayo kubandla lenwe le-MDC kuhamba njani? Liyasebenzelana kahle na ayisikho khonoku okukhulunywa liphephandaba lonelo litsho?
Lowangaphela ngathi intatheli ndaba eyodwa vele osewumuntu onela abanye. Ngangikhuluma ngalelo phepha kumele nginandelele ukuthi angcolise wonke umuntu. Intathele indaba eyodwa nje ethanda ukuthi izenze umuntu onjani owazi ngcono nge-MDC kodwa ebhale into ezingayisi. Amakhansela ayezwanana kakhulu, akula kulwisana okukhona. Khonokho singananzelela ukuthi inotice yona le eyafakwa ngu-chamber secretary uMrs. Khangele Joe yayingekho emthethweni. I-chronicle ayizange ukhiphe ukuthi u-chamber secretary uphambanisile but bona bayazama ukuthi bengcolise ibandla le-MDC njengenjwayelo vele.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi, ungavalelisa abalalele.
Hayi, ngiyabonga. Yimi phela uSteven Chirota odla amaqebelengwana kuleli sigaba seMathekwelelene isale.
Hayi, sibongile kakhulu.
Lo-ke bekungumnumzana Swithan Chirowodza ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwiziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa nonkosazana Othilias Banda. Yena ubona ngeziphathelane lokulinganiswa kwamathuba kwabesifazana labesilisa kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Sicubungula ukuthi izakhamizi sibhekana njani lohlupho kwezomnotho welizwe.
Ubunzima lobo bukhona kathe selizweni emuntwini ongumama angazi ukuthi ngathi uthwele imithwalo enganani ngoba uba bengaze eke eyile ehambile emsebenzini wabuya lakho khonokho okuncane akubeke ezandleni zikamama akweneli lutho uba kuzavuka zihambele umbayezihlanganela lamanye amadoda abantwana endlini bazabe bekhalela umama bethi sebelambile amagezi azabe engekho ehambile. Ilobe khona amagetsi angkhona asedura asathengeki i-50 bond ithenga 79 unit ezingapheki kumbe zifikisa umama ngapi ukuyatheza egangeni langkhona akulula amarenja ayabopha impilo yomuntu ongumama sebunzimeni.
Amarenja lawa awavikeli yini njalo umama ngoba abanye bayadlwengula?
Ukudlwengulwa impilo vele yona yomntana oyinkazana isisengozini ngoba umntana oyinkazana nxa kuyukuthi amanzi alayinelwa useza abafana sebezazama ukumnika ifeva ngendlela ezingayisizi emntaneni oyinkazana ukuze aphangise ukuthola amanzi kube senkunini sebebatholela khonapho. Impilo yomntana oyinkazana ngesimo samanzi lamagetsi isisengozini. Kumama onguye okhangela imuli impilo yakhe isisebunzimeni ngoba konke kuphezu kwakhe ivele yona yeneni. Ungathola iyona ikheshi kayikho la ngawuthe wathola imali ukuthi uyengena ezitolo into zangkhona zidura okungaphambili okudlula lapha phandle. Phandle awuthengi ngekhadi, awuthengi nge-eco cash, kumele uthwale ikheshi eyiyo vele eyimpande yesona ukuthi uhlangane layo phandle.
Zikathesi njengenhlanganiso yiluphi udaba olumqoka elixoxa ngalo oluphathelane lobunzima obukhangelane labomama kumbe obaba?
Kathesi kunzima enhlanganisweni njengenhlanganiso yezakhamizi ngoba nxa sikhuluma ngesakhamuzi sesigoqela phose wonke umuntu, ubaba, umama, untanga, umntwana ozelweyo and sesikhangela izigaba eziningi. Impilakahle nje yomuntu, ukuhlala nje komuntu, kunje izindlu ziyabe ziqhelile, balutshwana abalezindlu ezingezabo, abantu abaningi phose. I-majority yabantu ngabantu abalojayo ezindlini, ama-rates akhwela njalo nje, abanye bafuna i-foreign currency. Kwenza kungabi lula ukusebenza lezakhamizi and uyaswela lokuthi nxa uxoxisana lazo uhlangana lobunzima obungaka. Kusinika imisebenzi omkhulu kakhulu njengenhlanganiso ugcina usehlula lathi ngoba indaba yezomnyetho welizwe ngicabanga ukuthi ingaphezu kwamandla ethu.
Okuningi abantu bengabe bethenga ngaphi? Sibona intengo yempahla iqongile kakhulu.
Abantu sebethenga khona lokho kuthiwa i-black market, abantu nabaphandle laba badinga i-cash bephinde beyithengisa njalo. Yikho abantu asebephephela khona. Kodwa eqinisweni zimbili zintathu izindlu esezisidla sibile ekuseni lemini. Abantu abaningi sebesidla kanye ngelanga. Akulula.
Khona ku-black market lapho kuchiphile yini?
Kulobubelo ngoba nxa ungena ku-TM impuphu iyabe iyi-$50 kumbe $48. Bona bathi $34. Kodwa engizibuza khona ukuthi bona bayiwoda ngathi ngobe yabiyehlile. Ungakuthi namhla into iyimali engaka kumbe uyigcine iyimali engaka. Ukhwela lokuchayelayo okumele ubhadale kuye azayethu ukuthi hawu sokukhwelile. Ukukhwela nje mahlayana loba ngaliphi ithuba omunye sengaphuma ethi nguthenge ngedola. Olandelayo ayekuthola sokuyi-$3. Kungela mzuzu ephakathi. Okuthi ukuthi wonke umuntu selentengo yakhe akusela ntengo ukuthi siyakwazi ukuthi vele into enje imali engaka.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana uTilias Banda obona ngokulinganiswa kwamathuba abesifazana labesilisa ekunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Okwamanje ke sikhangele impumela yemidlalo yenkezo yeCastlelager Premier League edlalwe endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Ngezi Platinum 0, Dynamos 0, FC Platinum 3, Yata 1, Black Rhinos 0, Chicken Inn 0, Harare City 3, Mushowani 2. Stavo featuring Professor wesigqibela uhlelo lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Odokotela bathi kabasoze babuyele emsebenzini lanxa umthethwandaba unqume ukuba kumele babuyele kungakedluli amalanga amabili.
Inhlanganiso ezisebenze ezithi ithi ikhangelele ukuqoqa ukutshengisela kumalanga amalutshwana alandelayo ngesikhathi umumo wezomnotho usufike kusibanga esibi kakhulu. Hayi, isikhathi du, igama nguChris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.